Ndakazvinzwa zvamaironga pandichatsika muchandinogora zoga pfumo reropa kune weropa ehe ndimi muchandiuraya panorwa mikono apamerizora kumburudzana kumburudzana pfumo reropa kune weropa ehe ndimi muchandiuraya munzira yacho kusika mavhunze munoda kufamba wakateya nzeve pavachakanda museve tsoka ndibereke ndinotya kunyangarika kuenda kusingadzoke.